mazuano madrugs ari kunyanyotorwa nevakomana nevasikana vechidiki ati wandei, asi riri pamusorosoro kune rinonziro crystal meth, mutoriro kana kuti guka makafela. Dragi ranetsa kuno kuZimbabwe. Tozoitawo vakawanda vari kuzvibaya mainjections kunyanya ketamine, kuita pethadine. Tine vamwewo zvekare vari kuita tinotiwo pachirungu polydrug use. That is kusanganisa madrugs akasiyana siyana vachisvuta. Uyezve vamwe vacho ndo vari kuita tingatiwo maexperiments nemaplans. Pane rimwe rinodaidzwa kunziro the yellow flower, rekuti rinofanira kuboiliswa about 9 times munhu asati arimwa.
Zvii zvamuri kuona zviri kuzoitika kune avo vari kutora zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvakadai zvinove zviri kukanganisa utano hwevasikana nevakomana kuno kunyika yedu, uyezve vamwe vacho vari kupedzisira vaakutora sikapfungwa.
Mungatimi dambudziko iri rekutora zvinodhaka riri kunyanyotarisana nevanhu vapi munyika?
Vari kunyanyobatikana nenyaya dzemadrugs vana vechidiki, vandingati izvo mazuva ano vari kutangira kubva pa14 years zvichikwira kudaro. Vanhuvosewo vari kushandisa madrugs nenzira isina kunaka.
Pane nzvimbo here yavanokwanisa kuwana rubatsiro uyezve kunoendeka here?
Ndine urombo kuti hatisati taane mapublic rehabilitation centers ekuti vanhu vedu vangakwanisi kunge vachiendeswa. Maprivate ariko anoti dhurei ende vazhinji havakwanisi kunge vachikwanisa kuafforda those centers. Saka tandiri kukurudzira kudai wese anozviti ini ndiri muZimbabwe, taisa maoko patafura as a family, tabatsirana kutirwise nyaya yemadrugs yadai kutekeshera nenyika yedu yeZimbabwe.